Vachitaura pamusangano wavaita nevatorere nhaumu Harare nhasi Masikati pamusoro pematsamba ari kunzi adzinga zvakare mamwe makanzura. Vasidzi vavati kwanguva kumhanyidzana nemhepo kwavachavamwe.
Vachichidzingwa matsamba angotenderedzwa without effect mugenda vanoziva the officers of the court. Kana nyaya iri mumatare there is no action that can be taken because pane dispute yekuti anofanira kunyora tsamba ndeupi. Saka hapana riko rinoitasika nyaya iya kichemana nehigh court yezimbabwe.
Vasidzi vavatiwo vachavamwa havasi mumwe wevatungamiriri vebato ravo.
TCCE yakaenda muhigh court muna October ichinosungisa Chavamwe kuti Chavamwe haasi secretary general webato reTCCE. High court case iyo iri kupinda mazuva ari kuuya and tichadzitanyika nekuti iyo high court iri kuita defy kuti vanhu veTCCE ndevapi.
Mumwe wemakanzura ari kunzi akadzingwa navachavamwe vadenpot ngadziore vati zvaitwa navachavamwe kana chiri chokwadi zvinonyanya kurwadzisa vakavhota mupasarudzo dzegore rino.
Way forward panyaya yemariko iyi hainei nezvakawanda. Vanhu vaatakwa apa haasi dhenipoti ngadzore haasi Ian Makoni, Samuel Gwenzi, Lovejoy Chitengu. Vanhu vaatakwa mavoters vakagarara vari muqueue vakanyima baloti.
Vari kunzi ndivo mutauriri wavachavamwe vakati pani pugeni varanga kubuda pachena kuti tsamba iyi yakanyorwa navachavamwe here kana kuti kwete, vachiti vanoda kutanga vanzwa kubva kuna vachavamwe vacho vasati vapindura. VTCCE vari kuti vachavamwe vari kushandiswa nebato reZANU-PF. Asi mumwe wevechidiki mubato reZANU-PF vataura ikandishaya vati bato ravo rinoramba kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya, vachiti ivo havana chekuita nezviri mubato rinopikisa iri.
Isu semusangano weZANU-PF hatinei nezvinoitika kune rimwe bato. Kukunda kwatakaita musarudzo kunoita kuti tive neziso redu pabasa rebudiriro renyika ino nekuti munhu wese anotarisira kwatiri. Hazvisi zvekutanga zvekuti vebato rinopikisa vanoitana riko kuparamendi nekukanzuro.
Muriri wekodzero dzevanhu uye vari mutauriri wesangano rakazvimirira rega reHeal Zimbabwe Trust vaRollins Magede vati kudzingwa dzingwa kuri kuitwa nhengo dzeTCCE kunozvidza vese vakavhotera bato iri.
Marecords ari kuitwa aya ari kuzvidza vanhu vakavhotera vamiririri ava veparamende nemacancellors ndochekutanga. Bumbiro redu remutemo rinotaura rinotsigira nyaya yevanhu yekuti vanofanira kuve vane kodzero yekusarudza vamiririri vavo.
Studio 7 yainokwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaWinston Chitando kana vatambira matsamba ekudzingwa kwemakanzura eTCCE aya. Mwedzi wapera vachavamwe vakadzinga makanzura gumi nemanomwe izvo zvinosvitsa uwandu hwemakanzura avadzingwa kusvika pari zvino pamakumi masere nematanhatu. Hurumende yakatora zvita 9 sezuva richaitwa sarudzo dzokutsiva zvinzvimbo makumi maviri nezvina zvenhengo dzeparamende pamwe nezvigaro gumi nezvinomwe zvemakanzura. Asi TCCE yakakwidza nyaya iyi kudare resupreme court ichipikisa mutongo wedare repamusoro rakatambira zvakaitwa navachavamwe. TCCE inoti vachavamwe haisi nhengo yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.